Nasi muri Zimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP we Glenview North mudare paramendi va Kenneth Dina vashaika nasi kuchipatara chechitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira, mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi. Tinge takabatana semhuri yeZimbabwe anga asikatsiki matama enzira, aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe, kwete kuti zvaanora iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vadhina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani, asi anga ari chengawo semamananga kuna risina mhodzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru, hatisati kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo, asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza, ari kutitambudza sevana vechinja, sevana veMDC Alliance, sevana veZimbabwe.